isu seZanu-PF Youth League zvatirikuita ndezvekuti nemusi wechitatu tichange tiine solidarity match yedu natiri kuita solidarity nemutungamiri wenyika vari kudanira kuti notive nemaelections kana kuti sarudzo dzinenge dzisinai mhirizhonga. Sarudzo dzichaitwa pajekerere, sarudzo dzinenge dziine mikana yakaenzana kune vanhu vanenge vachikwikwidza. Saka isu seZanu-PF Youth League taona zvakakodzera kuti titsigire danho iroro ratorwa nemutungamiriri wedu, nekuti ndekekutanga kuona mutungamiriri achibuda pachena kutaura kuti tinoda kuti sarudzo dzike pachena. Hongu pane mashoko anga ari kufamba ekuti ZANU-PF iri kuda kuita machi yayo mangwana musi wechipiri. Handizvo, nekuti zvinokonzera mhirizhonga, nekuti tiri kuziva kuti bato reMDC richange riine ungano yaro mangwana. Saka sevanhu vanocherechedza huvepo hwemapato akawanda zvematongerwo enyika uye anoremekedza kodzero dzevamwe dzekupa pfungwa dzavo nemuono wavo, taona zvakakodzera kuti tipe zibato reMDC mukana wekuti vature mashoko avo nezvisi zvaangade kuita mangwana. Isusuwo sebato tochizoita urongwa hwedu nemusi wechitatu.
Muri kuona sei kuenda mberi nemamiriro akaita nyika iko zvino, dispensation itsvai nenyaya dzemhirizhonga nekuvhiringidzana mukutsvakana nesarudzo dzegore rino kudai?
Mutungamiriri wedu webato vanova zvakare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kubuda chena kutaura kuti hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda kuti vanhu kana vachiona zvakasiyana uye kana vachida zvakasiyana varwe kukuradzana kana kuurayana. Iroro idanho hombe rakakurisa murume zvematongerwo enyika kuti utungamiriri huzvipire kuti notava kutora nzira yakadai. Saka ndinoona kuti kana vatungamiriri vose vakaita zvimwe chete saizvozvo zviri kuitwawo navamunangagwa, handifunge kuti tingaite dambudziko maringe nenhau dzemhirizhonga. Saka chikumbiro chedu seyusiligendaeu ndechekuti vatungamiriri vemamwe mapato ngavatiuyawo mberi vataure zviri pachena kuti naivo havatsigiri mhirizhonga. Isu seyouth league yeZANU-PF takatotora danho rekuti kana pakawanika munhu anoita mhirizhonga akasungwa, hatigoni kumutsvagira magweta anomumirira kana kuenda kunomira naye kumatarezi.